Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seNBC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakare, but ari maguta akatorwa neNBC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunga zvakaitika kuna vamudhuri gore riya, zvina vakagura basa zvegore riya, zvakaitika kutumbwiza gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta ari kutonga neNBC akatorwa neNBC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuru yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi. Zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Takarasikirwa nehome ground advantage, handidi, because every country inoda kutamba iri pahome, pane mafunds acho, intimidating atmosphere, it helps. Ndosaka vachitaura kuti coast man, defines of the coast man. Saka tenge tarasikirwa nezvat coast man, handii nokuona. Then chimwe chechipi, tomo dhigemu iranga ichifanira kutambirwa kuBulawayo, handidi. Mabhizinesi mangani arasikirwa nemari. China unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuimbo kandii.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika Alois Bunjira wotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora munyika. Nasi tine muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka uyo aita hurukuro na Blessing Zulu weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakaumbwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti iferefete uori unonzi huri kuitwa nemakanzura eguta remarondera yakatanga kuita basa rayo nemusi wemuvhuro uye yakatambirwa muguta iri nameya wemarondera vachengetai murova. Komiti iyi iri kutarisirwa kupedza basa rayo nemusi wechishanu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi. Asi mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaumbwa zvichitevera zvenyunyuto zvakabva kuvagari vekumarondera. Tabata vaMurova kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi, komiti yakasvika ndakavatambira pachemba meya wemarondera. Takakurukura vakataura mishoni yavo yakatumwa na honorable minister wedu vaJulai Moyo. Tikati aiwa zvakanaka, itai zvese zvamatumwa, muongorore zvose zvamatumwa. Isu hatina chekuwanza, tiri vanhu takachena, tiri kuita basa redu nemazvo, ine professional manner. Asika panoshandwa hapashayikiwo vamwewo vanotitumwa.
Chaizvo chiri kuferefetwa nekomiti ichi vaMurova?
Ndiri kunzwa kuti zviri kunzi makansila vari korapu, makansila vari kuabhuza mari dzekanzuru, vari kungofamba, makansila vari kupiwa masikendi. Saka tikati no, munhu ari kunzwa asiri mukanzuru anotaura zvaanenge achinzwa asi asingazivi zviri pagiraundi. Saka kuuya kwavakaita tikati no, ini michiongorora izvozvo zvese izvozvo, kumasikendi, kumakansila, kufamba kumakansila, zvese izvozvo makansila vari kuita ngazviongororwe. But as far as I know, everything is being done above board, everything is being done professionally.
Komiti yakatara here nguva yekuti ichazenge ichiferefeta mashandiro ekanzuru yenyu?
Yes, vakati vari kupedza understand this Friday.
Mukushanda kwavari kuita uku, pane zvamungati here, pane zviri kuvhiringwa kana kuti kuvhiringidzwa kwemashandiro ekanzuru yenyu?
Ini ndingangoti zvangu the problem yatinosangana nayo marondera, as you know, it was a ZANU-PF stronghold and we wrestled this from ZANU-PF after hard working. We worked so hard to make sure that you get it. 11 was out of 12 ones. So this did not go down well with some of those who were competing with us.
Iyo kanzuru yenyu iri kutambira sei kuferefetwa kwairi kuitwa nehurumende?
Inini nemakanzuru avo, we say as honest people do our job above board. We welcome this committee. Let them investigate and find out the allegations being leveled against us.
Vamurova, takambotaura nemutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo. Vakati ivo vari kutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumaguta akawanda ari kuda kuferefetwa. Harizi guta renyu chete remarondera riri kuferefetwa nehurumende. Muno atambira sei mashoko iwaya?
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakari. But ari maguta akatorwa neMDC. Ndoo zvimwe zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunda zvakaitika kuna vamudhuri gore riye, zvina vakavhura pasi zvegore riye, zvakaitika kutumbuiza gore riye, zvakaitika kuchegutu gore riye, kuti wai maguta ari kutongwa neMDC, akatorwa neMDC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Kana hurumende yapedza kuferefeta zvairi kuita ikati izvo iri kuona kanzuri yenyu iine mhosva, munoatora sei mashoko iwayo?
Inini sekuziva kwandinoita mukoma choto, kanzureida haina kana mhosva imwe chete yakapara. Kanzureida iri kushanda zvakanaka, zvakaitika zviri pachena. Asi nekuda kwevamwe vanhu vari kutirwisa, ndoo vari kuita zvese izvozvo. Kanzureida yakachena, hapana kana mhosva yakapara, hapana kana mari yatikadyira, hapana kana inonzi maskenja atakaba. Zvinhu zvedu zvese zvakaitika zviri pachena. Tiri kusenza zvinhu zvedu zviri pachena.
Avo vanga vari meya weguta remarondera vachengetai Murova vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Vanotevera nhabvu munyika vari kuchema zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa neConfederation of African Football CAF rekurambidza kuti nhandare dzemunyika dzose dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Danho iri richaita kuti chikwata chenyika cheMawarriors chitambe mutambo wacho neAlgeria mukupera kwemwedzi unouya kunze kwenyika. Danho reCAF iri rinotevera ongororo yakaitwa nechikwata cheCAF chakapenda munyika munambudzi gore rapera kuzoongorora nhandare dzese dzemunyika. Gwaro rakaburutswa nechikwata ichi muna zvita rakakomekedza kuti nhandare nhatu dzemunyika dzinoti National Sports Stadium, Barber Fields neMandava dzigadziriswe. National Sports Stadium neMandava dzisashandiswa zvachose, asi Barber Fields yakanzi ishandiswe asi ichigadziriswa. Kusagadziriswa kwenhandare idzi kwazosvitsa kuti CAF itore danho rekuti hapana nhabvu ichatambirwa munyika. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira audza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvaitika izvi zvinodzorera nhabvu yemunyika kumashure.
Tinorwadza. We are all disappointed, but taiziziva ndozvaitika asi because vakauya vakainspekta vakatiudza zvinofanira kuitika. Zvakafanana nachiremba, ukanotariswa nachiremba, chiremba akakuudza chirwere chauye nacho, akakuudza kuti chinorapika chirwere ichi, ita so and so, unotenga mapirisi akati ugadzirise so, wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here. Iwo woregedza kuita, ungonogara zvako kudhen, unongonodzoka kauchinzi unofa, you know. So they came here, they told us the problems, they told us we first irritated them, but Baba Fields here, Asara here, you know, it's a child in China, but he is in one or two or three, because he doesn't have to go to 55, most of them say, most of them are paid, because he is a showman, he is a showman, he is a but if Baba Gaya ended up with Asara, he is a guy, he is a guy. Gema auda usika manje vauda kuti announce akava kuti ko mimi takakuti igadzirisa ya munozo zvidaidza wane kuti tiyozvedze tizoona kuti maapapi nenyaya takataura dzidzi ndisu tuzvitu saka kafira tongoona kuti hapana nazvoita because gema rara kutambwa zvide kuti tiri game ritambwe mground rakadai saka ndonyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti tichaitika because we didn't do anything when CAF told us it is we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi zvichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo wawe Algeria.
Zvakawanda zvino zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Zvakarasikirwa nehome ground advantage andidi because every country inoda kutamba iri pahome pane mafans acho, team getting atmosphere, it helps. Ndosaka vachitaura kuti 12th man, the fans of the 12th man. Saka tinotarasikirwa nezva 12th man, handinodiwa Then chimwe chechitu, Tomod Gemi ranga chifarira kutandirwa kuBulawayo handiti. Ma business mangana arasikirwa nemari. Chena unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuMozambique. Vanhu vachiexpedita mahotels ekuBulawayo, transport industry, just to show the industry in Bulawayo. That only for that weekend. You know, neza inga chifarira kuwana, nechibudikidza neGemi iroyi. Saka zvimwe zvinhu zvisingatariswe nevanhu, but vanhu vangana vangu vachabva kuHarare kuzonaona bhora iri, vanhu vangana vangu vachabva kuVictoria Falls kwaMutare kuSouth Africa kuBotswana kuti vazoona game irori iri kuti riri kubaba field, you know. So kutorasikirwa kunenge vatoita mabhizinesi ikoko, you know, and nekungotiwo seZimbabwe hazvingoitiwo sounu Zimbabwe nezvatiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotambirwa bhora reinternational football, hazvingonakidzi. So
tichitarisa kuti izvi zvakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe. Inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati?
For me, ndingatoti South Africa ndiyo kuri most favorable for us kuzimuno muZimbabwe. You ask me why? If we go to FNB Stadium in South Africa, vatambi vedu vakawanda vemuZimbabwe vanotamba muSouth Africa, and that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva. At the same time, this is Johannesburg. Mune vaZimbabwe vakawanda.
Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira achitaura ari parunhare ari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nebepa nhau reThe Herald. Bepa nhau iri rine nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yakwanisa kuziva kuti kune zvivakwa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe emadhora yakaiswa kunze kwenyika nevaimbi vemuhurumende, kusanganisirawo vari muhurumende pari zvino pamwe nevemakambani akazvimirira. Mari nezvivakwa izvi zvinonzi zviri munyika dzinoti Switzerland, Britain, America, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Spain nedzimwe. Bepa nhau reThe Chronicle rinoti kune koronyera rakasungwa nemapurisa neZuro mushure mekunge ravhara vanhu vanotengesa mari pamukoto inodarika makumi matanhatu ezviuru zvamadhora. Mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti munhu akasungwa uyu ndiMalvin Mutanda wemuHarare uyu ane makore makumi matatu nemashanu. Muchikamu chino tinopa ime vateereri veStudio 7 mukati mukana wokuti muzvitaurire mega zviripa mwoyo penyu, tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7, maskera say pa Studio 7, aiwa ndinofara ndini wo siyabonga Clive Chuma ndiri muno mu Eastern Cape South Africa. Ndichida kutaurawo pamusoro penyaya iri kuitika kumusha kwedu maererano neupfu hwesadza, kuti nyika yasvika pakushayikwa upfu, chinowa ndicho chinhu chekupedzisira muzvinhu zvinofanirwa kunge zvichishayikwa, nekuti ndo chinobata upenyu hwevanhu. Zvichingoratidza zvepachena kuti hurumende iri kutadza kutungamirira vanhu kana kuti nyika. Matadziro ndeapi? Zvinhu zvese zvadzokera pasi zvakanga zvichiwanikwa munyika kusvikira paupfu. Chinoshamisa ndichocho chekuti vatungamiriri vanongoramba vachizvirova matundundu vachitaura zvemakore emberi, iwo mamwe avakambenge vachitaura kubva kumashuroko asiri kuzadzisika zvavakati uimbisa. Ko, zvemberi tinozozviziva sei kuti zvichazovako? Izvozvi tine agenda 2063 yavari kutaura. 2063 angaziva kuti pane anenge achiri mupenyu pakati pedu ndiani? Iwo upfu wekudya sadza huri kushayikwa, nekuti pazvasvika apa rwarufu wapedza zvinhu zvese munyika kusvikira paupfu. Ndinotenda zvangu, ndinotenda maita basa vashamarari.
Mbonani vashamarari veStudio 7, nokutenda nebasa guru ramuri kuita. kurerukira nekutipa nawo dzemunyika medu tichiziva zvokwadi nembamire nyika yedu nehangu handina mashoko akawanda anoda kutaura asi kuti ndoda kutaura pamusoro penhau yataurwa kuti handibata chaizvo kuti shuwa varume ava vangaita musangano wokugara tarisa zvipfekewa zvatingafanira kupfeka semazimbabwe nehandina kuona sezvine musoro inizvi hazvina musoro nokuti karasa mamiri akaita nyika nyika ine matambudziko angafanira kudai akagari bapa asi naivo kupfeka hunge munhu akaguta ndo kana umanya zvokupfeka vanhu vachitambura tichitambudzika seizvezvi zvingatarisa unhere naivedwe ko zvokupfeka zvatine hazvowani vamunanga kubva zvavanongozikamwao nemascava vangada zvimwe zvipfeko zvakaita sei zimbabwe inazvo chipfeko chinozikamwacho chakamukandapa vanhu vakawanda vasei anongoona kwati iye zimbabwe hamunanga kubva nescava yavo saka vanoda kuramba chitsvaga dzimwe nhumbi dzimwe nhumbi vanadzve here inga dzimwe nhumbi dziripo wani dzakagadzira kare dzavamunanga kwamascava ndovanongoti taridza toti tiri mazimbabwe ino vanoda kuramba achingopedza nguva achitarisana nebasa rose
Maswera sei veStudio 7 zita rangu ndanzi DJ Mofu inini zvangu ndiri muno muzimbabwe ndinoda kutaura pamusoro pehuori voga ndozvandoda ngotaura izvozvo huri kuitika kumberengwa ka kwedu uchibva kunana zvishavanhu kuya kuya varume kune makomba nemakomba vanhu vakapuwa mapurazi kuti varime ndobva varega kurima vakatanga kuita zvegoridhe iko zvino kwanguva nemakomba makomba nemakomba angozara ng'ombe dzichiwira makomba aya zvipfuwo zvese makwai mbudzi zviri kuwira mukati memakomba iwayo ende vanhu vari kuita makomba iwayo vari kuita zvegoridhe izvozvo vachitungamirwa nevanhu vezanopf vandinoziva ini vanhu vezanopf vanotungamirira vanhu vachiita zvegoridhe izvozvo varume ngavarege vuori nekuti remangwana revana vedu richazoita sei kana mukaparadza nyika kudai so muchiparadza muchiita zvegoridhe izvi muchisiya nyika yava nemakomba makomba ko remangwana revana vedu rinozoita sei handei zvezvi toenda pamapanzure kuzvishavani padivi petara uchienda uchibva muzvishavani uchienda kugweru pakaiswa machina aripo ari kumaina kwanzi anomaina koromu ari padivi petara kumaina padivi petara chaipo zvokuti kungobva padivi petara 500 meters dzakatowandisa kuinda pavari panomaina kuzadzazadza makomba avanongozadza chete vachinzi vanomaina mumapurazi umomo futi hapasina mapurazi pose pose panongonzi mapurazi pavakungomainiwa machina vari kutora zvinhu zvedu muno muzimbabwe muno vachienda nazvo kunyika kwavoko upfumi hwenyika huchiparara ivo havasina basa nazvo vakuru ava nekuti ndo vanongodya nemachina iwayo ndatenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neini chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika America yatemera zvirango zvitsva kuvanhu nemakambani gumi nevatatu muChina, Iraq, Russia neTurkey nepamusana pekutsigira urongwa hweIran hwekugadzira zvombo zvenyuclear China neSouth Korea dzazivisa vanhu vatsva vabatwa necoronavirus panguva iyo misika yemari yadonha zuva rimwe chete misika yemari pasi rose yadonhawo nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus mutungamiri weamerica vadonald trump vakumbira dare reparamende kuti rivabvumidze kushandisa mari inoita mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa chirwere checoronavirus Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika iyi umo muri kuvhiringwawo nechirwere checoronavirus. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirwere ichi hachityisi muAmerica nekuti America yakatochikunda kare. Asi bazi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vemuAmerica vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti chirwere ichi chisapindawo munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanhu vanofanirwa kugara vakangwarira kuti vasabate kana kutapurirana chirwere checoronavirus.
Chirwere ichi utachiona tinoziva kuti hwakabva mumhuka huchienda dzangari hwaipatapurirwana pakati pemhuka nemhuka. Asi vanhu vekuChina vanodya mhuka dzakanyanya dzinosanganisira zviremaremwa nenyoka. Saka tinoziva izvozvo zvaakuziva kuti utachiona hwemhando iyoyi hwakabva muchiremaremwa hukaenda munyoka hukasudiwa nevanhu vekuChina. Kazhinji kacho mhando yeutachiona hweCOVID-19 hunotapurirwana pakati pemhuka nemhuka, sezvandataura kuti nyoka dzaidya zviremaremwa zvine utachiona zvichitapurirana zvakadaro. Asi zvakazoitika kuChina ndezvekuti vanhu vakatanga kudya zvese zviremaremwa nenyoka idzodzo ndokutapurirawo utachionawo. Wapinda muvanhu iyo COVID-19 yakachisanduka mandi, yatisiyanei nezvayadairi payaita mhuka tumhuka iye zvinezvi yatenezi human to human transmission. Saka kuchinja kwainoita kana kusanduka kwainoita muchirungu inonzi viral mutation kureva kuti yasanduka mune zvayanga iri. Saka iri kuramba ichisanduka ichichinja mamirira ayo nemabatira ainoita vanhu.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti muAmerica chirwere ichi checovid-19 chakatosungwa mbira dzakondo chichatyisa. Asi nhasi uno tanzwa Center for Disease Control and Prevention ichiyambira vanhu muAmerica kuti vagadzirire kupararira kwechirwere ichi. Toteererane apa.
Aiwa, vaTrump semukuru wenyika kutaura zvavo vachida kuti ayanonzi mamakitsi kana kuti vanoita zvekutengeserana vadzikame vabate hana, nekuti zvanga zvaakuitika kustock exchange kuNew York. Tinoziva kuti vanotrader ndo kana kuti vanoita zvekutengesa pamusika wemari vanga vaakutya zvekuti zvanga zvaakudonhedza musika wemari. Ndo zvekutaurwa navaTrump. Kana tauya kuutano zvine saizi mukati, tinoziva kuti pachirungu tingangoti time bomb. Kureva kuti chirwere ichisizvo chava muno, tichine rombo rakananga rekuti muAmerica hatisati tava nehuman to human transmission. Tinongova nevanhu vari kurwara vakabva nacho kunze. Asi isiyemeke kana kuti ungori mubvunzo wekuti zvichaitika rini.
Dr. Guni, pati pave nemushonga wekurapa kana kudzivirira chirwere chere?
Tiri kutarisa kuti probably zvinogona kutora gore nekuda mubvira kana kuti makore maviri chaiwo kuti pazova nemushonga wekutingazoti uyu unogona kubatsira vanhu vanenge varwara. Asi tarisiro huru chaizvo ndeye nhomba kana kuti vaccination inobatsira kuti vanhu vagare vakazvidzivirira kuitira kuti pavanosangana nechirwere ichi vasarwara zvekusvika pakuzofa.
Munhu anoziva sei kuti ane chirwere ichi uye tingazvidzivirira sei?
Ipapo panotinetsere gainitange nepakudzivirira. Pakudzivirira chinodiwa chikuru kuzvichengetedza kuita utano hwakanaka. Kana munhu ukanobata fanika vaya vanoshandisa mapublic premises kana vanoshandisa public transport, pese ukabata panenge pachishandiswa neumwe munhu unofanira kushamba maoko ako uchigeza nemvura inorana nesipo kuitira kuti maoko ako agare akachena. Kana uri panzvimbo inofungidzirwa kuti kunogona kune chirwere ichi, chinogona kubatsira pane zvipfeko zvinovharwa kumeso atoti mafesi masiki anobatsirawo kuti vanhu vazvidzivirire.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica natanonoka wande weStudio 7. Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka anoti ari kutanga nekumboburitsa kambo kamwe chete panguva ino. Kwete kutsikisa damba refu sezvo zvichipa mukana wekuti nziyo dzake dzose dziwane mukana wekuridzwa. Ngatinzwei mumhanzi wake pamwe nehurukuro yaita naBlessing Zulu West Studio 7.
Koma Gift tirikuona pane dzimwe dzimbo dzamakatumira kuno ku Studio 7 kuti timbopota tichidziridzira vanhu vakawanda munyika umu. Mungatudza kuti iri idamba refu here kana kuti masingles amakaburaya?
Makadini vatereri iya masingles collection, masingles andakaridza panguva dzakasiyana siyana ndopandazomabudisa pamwe chete ari masingles, but harisi damba refu rakazvimirira asi ari masingles.
Saka ari kutambirwa sei masingles enya?
Ari kutambirwei zvakati zviri nani nekuti pane mamwe masongs acho mamwe akatombopindawo pamalocal charts ekunoko akatombotambirwa zvakanaka nemamwe acho inongova neresponse yevanhu nefeedback vanotumidza vari kutambira zviri nani.
Sei sevaimbi vakawanda tiri kuona mazuva ano muri kufarira zvekuburitsa kambo kamwe chete kana kuti masingles aya kwete namba refu, zvinenge zvichifamba sei?
Chinoitika ndechekuti patinobudisa iri album damba refu rakakwana, kune dzimwe dzimbo dzinogonoshayiwa mukana wokuridzwa nekuti vanoridzwa venhete nyoro vanowanzo kusarudza kambo kamwe chete kana tuviri padamba refu vanoshayanisa kuridza, asi kana ukabudisa iri rimwe chete rinowana nguva yakawanda nenguva yakakwana kuti rinyatsoridzwa resi vanosarudza vanoda nguva iyi. So zviri nani kuti ubudisa ari masingo, ukabudisa iri singo inowana enough time yekuridzwa zvakanaka.
Mune vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here kana kuti ndimi chete mungori panziyo dzamakaburitsa idzi?
Pane dzondakaita idzi pane imwe chete yandakaita namunyara dzemunodawa inonzi Kia. Ndine mamwe zvakaira chiri munzira kuti abude, ndakaitawo nevamwe vaimbi andichazoita abuda zvakanaka. Neimwe zvakare yandakaita nemusikana anonzi Patience Zvawanda inonzi Rangarira, ndosati ndo mbiri dzandakaita nevamwe vaimbi pari zvino.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Gift nekupinda muchirongwa chedu, tichifunga kuti aiwa vatereri vedu vachadakadzwawo kana kufadzwa naidzo dzimbo dzenyudzi.
Zvakanaka imwe, God bless you, maitai basa.
Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka aitaura ari parunhare ari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuro yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende. Mutambi akaita mukurumbira munyika Alwes Bundira anotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora, izvo anoti zvichavhiringa nekudzorera bhora remunyika mumashure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare manherano. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.